zvinyoro zvazviri kufanirwa kuvhara musi wa 10 Gunyana anova 10 September. Dai zvanga zvakavhura musi wa 10 Chikumi anova 10 June kunge iri second term. Sezvinei nekupararira kwakaita utachiwana hweCovid, mutungamiriri wenyika President Emmerson Mnangagwa vakaona zvakakodzera kuti vaite malockdown kuti zvikoro zvisavhurwa. Saka naizvozvo izvezvi zvitichiri mulockdown. Saka takatarisira kuti kuda pamwe 10 September yacho inokwanisa kuzongosvika zvikoro zvisati zvavhurwa, kana kuti pamwe zvokwanisa kuvhurwa just before 10 September 10 Gunyana. Asi nekudaro zvinenge zvichitoreva kuti tatodya temu yedu yechipiri.
Saka munozoziva sei kuti muri kuvhura kwekotoro yepiri kana kuti maakungopinda mukotoro yetatu?
Tichakamirira kunzwa kune vakawanda wanda vanonga vari mueducation sector kuti tinozvifambisa sei patinozovhura zvikoro, kuti kalenda redu rinenge rakamira sei. Pari zvino isu sebazi reprimary nesecondary education tiri kungotungamirirwawo nemutungamiri wenyika avo vanoona kuti zvakakodzera here kuti zvikoro zvichivhurwa. Kana vasati vataura mutungamiri wenyika, isu hatikwanise kutaura kuti zvikoro zvedu zvichange matemu edu achange akamira sei. Unless kana mutungamiri wenyika vazoti zvikoro zvovhurwa musi wakati, ndo patichazenge taakuzoisawo masubmissions edu kucabinet nekumutungamiri wenyika kuti toita matemu akaita sei kana kuti tozvifambisa sei. Saka pari zvino ngatingodzivirira kupararira kweutachiwana hweCovid-19. Zvikoro zvedu zviri kuenderera mberi nekudzivirira kupararira kweutachiwana hweCovid-19. Zviri kuisa mastandard operating procedures avo kuitira kuti zvikoro pazvinozovhurwa zvinhu zvose zvinenge zviripo, mathermometa, masanitizer, disinfection, uye zvimwe zvikoro zviri kutovaka mamaclassroom kuti tiite social nephysical distancing kuti vana vange vachidzidza vakaita kakupararira. Zvimwe zvikoro zviri kutengawo madeski, vachibvisa madeski ayaya kuti vana vaigara vari vatatu kana kuti vari vaviri, vachiisa madeski ekuti vana vanenge vachigara umwe neumwe. Isusu ticharamba chienderera mberi kuti zvikoro zvichazovhurwa.